hwaro hwedhokumenti raburitswa iri hwakanaka chose nekuti hunoratidza kuti zvavanga vakatarisira kuti vanoda kutaura vazvitaura. Zvizhinji zvinenge zvichitarisirwa kunge zvichiitwa zvinenge zviri mumapepa makuru avasingataure. Iyi isamari, asi musamari tawana vachikurukura nyaya yekuDRC uyezve nenyaya yekuMozambique. YekuDRC yavativo vari kutarisira kuti SADC mission irambe ichishanda uyezve iyo SADC icharamba ichipa support kune mabasa ari kufanirwa kunge achiitwa kuti pave nerunyararo mukati meDRC. Mozambiki vakaratidza zvakare kuti vakurukura nyaya yachona vakati Ogan Troika inoona nezve peace and security muSADC icharamba ichishanda neMozambiki kuti matambudziko ari muMozambiki akwanise kunge achiongororwa uye zvaachipera. Chimwe chikuru chabva mumusangano muchataurwa navamunangagwa apa pavatura mashoko avo ekupedzisa vachitiwo vakuru vanga varipo vawirirana kuti vachicontributa maresources avo avanga vachifanirwa kunge vachiita kuti basa rekuDRC riitwe nemazvo vachipa maresources ari kutarisirwa kunge vachiita. Saka tinoona kuti vataura tofunga zvanga zviri paagenda uyezve zvichibudikidza zvanga zvakurukurwa nemisangano yaitwa ivo vasati vasangana.
Vamuringai, munoona sei gwaro raburitswa neSadikiri?
Rakanaka kwazvo, asi chandisina kunyatsoona ndechekuti kuMozambique vachazvifambisa sei sezvo nyaya yemhirizhonga inenge yatanga uye takaona mapurisa achienda mudzimba dzevanhu mumavhidhiyo ari kusekuleta kana ariwo ari kubva kuMozambique. And pakadero tinge chida kuona kuti SADC iri robust enough here kutumidzira rubatsiro kuti kuve nerunyararo mukupokana kunenge kwaitika munyaya dzesaruje idzo. Saka ndo zvandisina kunyatsoona kuti vazozvipenengura here zvakanyanya kana kuti zviri in the detailed summary nekuti ingori communique.
Vamandaza, Mozambique mune kunetsana kuripo nhasi, asi musangano uyu waenderera mberi uchikorokotedza kuti makaitwa sarudzo murunyararo, munoti?
Kukorokotedzwa kwaitwa nhasi ndo kwave nemukurumbira nekuti kwaitwa ne SADC inova iye yanga ine mission yanga iri muMozambique ichiongorora maelections. Asi nyangwe vakorokotedza kuitwa kwemaelections, chavaratidza vanyunyuta nenyaya yebongozozo kana kuti usawirirana kuri kuitika mukati menyika imomo. Nyangwe vamunangagwa vakanga vatumirawo mashoko avo muchure memaresults akanga abuda, asi chikuru chavapo iye zvino ndechekuti SADC inova iyo musangano wanga wakagarwa nhasi wakorokotedza, asi waratidza zvakare kuti une zvauri kuda kuti zvitariswe kuti muve nerunyararo mukati menyika yeMozambique.
Vamuringai, tichitarisawo matambudziko akatarisana nedunhu reSADC, munoona here paine kukanganisika munyaya dzeupfumi?
Tinoziva kuti SADC ndo region inenge ine nyika dzine matombo kana kuti precious stones kana kuti maminerals akakosha mazhinji muAfrica. Kana pasina runyararo sezvo kuitika kuMozambique, zvinoreva kuti maresources ari kudedicatewa kuchengeta runyararo, haasi kuchengetedza mabasa evanhu kana kuti vanhu vaende kumabasa. DRC tirikuziva kuti yagara ichineta for the past 30 years, hapana chinenge chichifamba kana pane mhirizhonga.
Vamandaza, pane vamwewo vanoti dzimwe nyikawo dzemuAfrica dzinogona kunge dzisiri kunyatsoshanda zvine simba mukupedza dambudziko riri muDRC nenyaya yekuti dzine zvadziri kuwanawo munyaya dzezvicherwa izvi, munoti iwemi?
Chatakunyanya kuziva kana kuti chatinoziva mune zvinoitika muAfrica ndezvekuti kana tava namaresources, kune vakawanda vanoda kuti vapindire vakwanise kuwana iwo maresources. Zvinova izvo zvaunza kutambudzika kukuru mudunhu reDRC uyezve neMozambique kunana Cabo Delgado, inyaya yeupfumi huri mukati medunhu redu reAfrica.
Vamuringa mungaona here kubatana kuAfrica nerimwe gore kuchipedza matambudziko akatarisana nedunwa tisingangotarisa sadiki chete.
Afrika inokwanisa kuti tibatane tese vakuru vedu vakaregera kuita zvinhu zvehuri kana iyo yatinoti corruption. Nokuti tinoziva kuti maresources iwayo akapiwa kune munhu wese zvakaringana. Hapana zvinokwanisa kuitika nemunhu anenge achibva kunze.